vakatanga vasvika paimba pake mangwanani nekubva vamubvunza kuti mwana wako uripi. Akati mwana waenda kuchiredzi nobva vazodzoka kuti manheru. Vachibvunza mwana umwe chetoyo pavakamuudza kuti haiwa mwana hapo ndakuudza kuti waenda kuchiredzi vanobva vamutora nekumusunga wakaviga mwana wako nokumusunga nokuenda naye pachivamba nzvimbo inowanikwa kuzaka papolice break nekuti vato vakamusungirira pabhenji nenjema vachimubira mvura inotonhora pedo nepadhamu vachimurova kusvika paidza vanobva vamuregeza hapana kana chaji yavakanga vamupa.
Saka ndianani vanga vaendeswa kudare apo?
Vanhu vanga vakaendeswa kukoti vanga vachisanganisira mapurisa matatu iwayo pamwe chete nacommissioner general wemapurisa wemuno muzimbabwe pamwe chete naminista wehome affairs ndo vakaendeswa kumatare. Saka vanzi futi vabhadhare makosti ane chokuitirana mitese iyoyo.
Mutemo unoti kudii kana munhu achinge asungwa kana kuti ari mumaoko emapurisa kana paine zvinhu zvavanenge vachida zvavanofunga kuti anokwanisa kutaura akatadza kuzvitaura mapurisa anobvumidzwa kurova munhere?
Chemo unotiwo mapurisa anofanira kushandisa unyanzvi hwavo hwaanodzidziswa hwekusweresheta nyaya kwete hwekushungurudza vanhu kwete hwekurova vanhu kumbumikidza kodzero nekuti kodzero dziri mubumbiro redu romutemo dzakataurwa kuti aiwa idzi kodzero idzi ndo kodzero dzevanhu kana imwe neimwe yekodzero iyi ikava violated then munhu unogona kuaprocha mapurisa ende nyaya iripo ndeyekuti bumbiro redu romutemo irori ndo the parent act ndo chibaba ndo baba vemutemo imwe yese. Saka ukaenda pasection 2 inoti umwe neumwe mutemo unozogadzirwa kana custom kana kuti amwe maitiro amunogona kuita ari adhine to constitution anotodeclare void to the extent of inconsistent.
Ko chii chinoitika mapurisa aya akasabhadhara mari yavanzi vabhadharei nedare?
Pano patiri nekomabreaking tabata inonzi order. Zvatabata inonzi order chasara kwatiri isu ndechokuti tiise inonzi writ of execution kureva kuti tava kutuma chikonzi nebepa inoita kuti vandoatacha zvinhu zvinoita kuti zvitengeswe pabhadhare mari iyoyo